Nyaya mafuta okupa mutadzi motikari yakambotitiwo merei apo tanga tabatwa nekuda kukwira kwemutengo wefuel wakaitwa pasi rose watinati international price market. Yakakonzeredza kuti iko mari yanga ichanga tichishandisa senyika kutenga mafuta yanga iri $20 million per week yakabva yakwanisa kuti ichitenga mafuta mashoma pane atinoshandisa. Tanga tichishandisa mafuta iwayo tichifungidzira kuti zvakakwana tichangisa tichipiwa mari iyoyo yatanga tichitenga nayo yeforex. Zvazoita ndezvekuti pakwira mutengo mari yatanga tichikwanisa kutenga nayo mafuta haichakwanisi kutenga mafuta akawanda atanga tichitenga ne$20 million. Saka RBZ governor vaakuwedzera mari kuti tikwanise kutenga mafuta anenge achifambidzana nouwandu kana kuti nokushandisa kwatinoita mafuta pazuva rimwe nerimwe mukurima kwedu, mukuita basa redu rokufamba nedzimotikari dzedu kumigodhi nokumwe kwakasiyana siyana, muzvipatara nomuzvigayo. Chimwe chakakonzera kuti tikurumidze taona kuti zvashata pakupfuma kwezvino vavo kutova ndechokuti ndiwo mwedzi wacho wanga wava kutanga kuti varimi vedu vachiwana fuel yekuti vagokwanisa kushandisa mukurima zvatinoti zvecommand agriculture.
Matiwo governor wereserve bank of Zimbabwe vaatenda kuti vatiwedzirei mari inenge yakusvika pamari mambotanga mati $20 million ndo yanga ichimboshandiswa pavhiki.
Yes, chokwadi vaakuwedzera mari kuti tisvika pa$32 million per week. Pamusoro peizvozvo taita umwe urongwa hwekuti iko tichiwana chimwe chikwereti chefuel kana kuti yatingati credit facility yekuti fuel ikwanise kumbopinda munyika zvakakwana kuitira kuti vanoishandisa vasaishaya. Asiko zvimwe zvanga zvava kuita ndezvekuti pakayatinozonzi pachirungu panic buying, vanhu vamboona kuti fuel yenge yangava kunetsa vakabva vamwe vatangisa kutengana madhiramu, vamwe vochengeta votarisira zvana Christmas, vamwe vaenda kune yapeti black market. Saka zvese izvi zvanga zvakonzeresa kuti tichiva nedambudziko. But ndinofara kuti ndikutaure kuti kunosvika musi weFriday uko dambudziko racho rinenge rapera, nokuti imwe facility yandataura iyi kana kuti imwe umwe unongwa wandataurawo unenge wava paunenge waakushanda. Saka tichange tava kuti mari yatagara shandisa sehurumende isu kutenga fuel inenge iripo yatazotsvagai yatingati credit line inenge yavapo. Saka kubatsirana kwezviviri izvi dambudziko rinobva rapera.
Mati maona chimwe chikwereti kubva kunyika ipi?
Chikwereti hachidi kutaurwa kuti ndachipiwa nani, asi chiripo ndechekuti macredit lines agara achibvumidzwa. Saka tawana vanokwanisa kutisupplya fuel tichizovabhadhara data, ndozvandingangotaura chete.